zvakadaro tichafara Nditerere, nditerere, nditerere machinda Nyangwe zvakadaro tichafara Mufaro wose wedu ndiro simba redu Hunde mambo